manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 13/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi tine zvimwe zvatinosanganawo nazvo zvekuti taichida kuti hurumende ipindire igone kubetseredza kuti tigone kusvitsa meseji yakanyatsozara zvakaita semafunding.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekutepfenyura paredio paine kurudziro yekuti vakazvimirira vapiwo maresinesi. Nyadzo munyadzo zveupfumi dzinoti kudzikamisa upfumi hwenyika kunoda kuzvipira kwete kungotaura.
Vakudita nyaya dzakawanda dzakatotaurwa kudhara nemaobserva missions akaita sedunhu resadic neeuropean union.
Sangano rethe Carter Center raburitsa gwaro raro rekupedzisira. Pamafambisirwo akaitwa sarudzo dzemuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhauzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva rekutepfenyura paredio kana kuti World Radio Day. Paine kurudzira yekuti hurumende ipewo makambani akazvimirira oga maresinesi yekutepfenyura sezviri kuitwa munyika dzakawanda. Mutoro wedu enhau Pasimon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Hurumende nhasi haina urongwa hwayaita kucherechedza zuva iri kunze kwekungotumira mashoko padandemutande reX iro raimbonzi Twitter ichiti inobatana nepasi rose kupemberera makore zana vanhu vachitepfenyura paredio. Asi muHarare mange muine mhemberero dzarongwa nesangano rinomirira vanotepfenyura munharaunda reZimbabwe Association of Community Radio Stations kana kuti ZECRAS richitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Musangano uyu wapindwa nevatori venhau, masangano akazvimirira ega, mapazi ehurumende pamwe nekomiti inoona nezvekufambisa kwemashoko mudare reparamende. Mukuru weZECRAS Amai Sandra Mazunga vakurudzira hurumende kuti irerutse mutemo pakuwaniswa kwemaresinesi munyika kwevanoda kutepfenyura munharaunda. Vati nepfenyuro dzeredio dzine basa guru pakupa vanhu mashoko akakosha. Mumwe mushandi mukuru muchikamu chezvekutyidzana neruzhinji pamuzinda weAmerica muZimbabwe, Amai Rebecca Nepa, vatiwo zvakakosha kuti hurumende ivandudze pamwe nekurerutsa mutemo wenepfenyuro dzinotepfenyura mumatunhu madiki kuitira kupamikana kuzviteshi izvi kuti zviwane rubatsiro kubva kumasangano akasiyana-siyana.
Ndinoona zvakakodzera kuti pavandudzwe mitemo inopa mvumo kunepfenyuro dzemumatunhu kuti dzikwanise kuwana rubatsiro kubva kumasangano akasiyana-siyana pamwe nekupa mamwe maresinesi.
Mukuru wenhepfenyuro yeAvushen FM Muzvare Pretty Dlamini avo vapindawo gungano iri nhasi vati pane zvakawanda zvichiri kuda kuitwa nehurumende kusimudzira nhepfenyuro dzemunharaunda.
Asi tine zvimwe zvatinosanganawo nazvo zvekuti taichida kuti hurumende ipindire igone kubetseredza kuti tigone kusvitsa meseji yakanyatsozara zvakaita semafundings wekuti vanhu vagone kuenda kuvanotsvaga kondendi vaendeko.
Nyanzvi munyaya dzebudiriro pakufambisa kwemashoko vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashwit Mukundu vakurudzira hurumende kuti ipewo maresines kune mamwe masangano akazvimirira ega agara nguva yakareba asina kupiwa mvumo yekutepfenyura.
Asi chatinoonawo ndechekuti kune vazhinji vachiri kuda maresines vakaita sana Community Radio Harare, ana Kumakomo kwaMutare, ana Kwelazi vasati vapiwa. Saka zvinoita sekunge pane kakumbunyikidzika karipo pakuti pakupiwa kwa maresinesi asati nanyo tariswe kuti meru zinji wari kuti
sachi garowe komiti inoona nezvekufambisa kwemashoko mudare reparamende vacaston mateu vati vari kushanda nehurumende kuti zvive nyore kuwaniswa maresinesi
zvatiri kuita sisu separlament kuita make sure kuti mutemo wakareruka wekuti vanhu vakwanise kuwana ma community radio stations.
Mugari wemuHarare ada kuzivikanwa nezita rekuti Amai Wesley akurudzira hurumende kuti ipewo mikana kumadzimai kuti vatungamirewo zvirongwa zvekutepfenyura.
Asi ndinoda kukurudzirawo kuti ngavapewo mikana kumadzimai kuti vakwanise kuva varivo vanotungamira pamabasa anoitwa kuma community radio stations zvakare pavano approve ma license ema community radio stations.
Zimbabwe kutepfenyura kwa pa radio kwakatanga muna 1933 ku Belvedere, Harare ichanzi Salisbury, nyika ichiri kunzi Southern Rhodesia. Zuva reWorld Radio Day rinocherechedzwa gore roga roga musi wa 13 kukadzi paurongwa unotungamirwa neUnited Nations. Gore rino zuva iri riri kucherechedzwa pasi pedingindira rinotarisa mabasa eradio mukupa vanhu mashoko akakosha uye kuvafadza kana kuti radio a century informing, entertaining and educating. Hurumende inonzi yakapa maresinesi kune penyuro dzematunhu dzinodarika 14 kana kuti 14. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Rimwe sangano rinoremekedzwa pasi rose rinoongorora nyaya dzesarudzo reThe Carter Center raburitsa gwaro raro rekupedzisira riri kutarisa mabatirwo akaitwa sarudzo dzemuZimbabwe gore rapera. Gwaro iri rinoti sarudzo idzi hadzina kusvika pachikero chinotarisirwa pautongo wejekerere pasi rose. Mashoko aya ndiwo akataurwawo neveSADC, African Union, EU nevamwe munyika pamwe nekunze. Kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo kwakapa kuti veEuropean Union vati havachabatsiri Zimbabwe Electoral Commission nemari uye veAmerica vachitiwo havachabatsiri Zimbabwe muurongwa hwekuti itaurirane nevekunze vakaita seWorld Bank vayakakwereta mari yairi kutadza kubhadhara. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemakurukota avo nebato reZANU PF vari kufamba havo vachirova bembera kuti sarudzo dzakafambiswa zvakanaka. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muchinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Igwaro rinoratidza kuti zvavakaona ndivo zvakaonekwawo neveruzhinji. Vakaura nyaya dzakawanda wanda ipapo.
Nyaya dzavanyanya kubata ndedzipi mugwaro irori?
Nyaya dzine chekuita nekuti zvakanga zvakamira sei sarudzo dzisati dzaitwa, zvii zvasvitika uye kunyanyanya zvisina kufamba zvakanaka. Vakataura kuti musi wesarudzo dzakafamba sei, vakataurawo zvesarudzo dzapera. Vabuditsa nyaya dzakawanda dzakatotaurwa kudhara nemaobserver missions akaita seyedunhu reSADC ne European Union nemamwe maobserver mission akawanda.
Muchidimbu tingati vari kure zvakadii kana kuti vari pedyo zvakadii nezvamakaonawo nezvakaonekwa nevazhinji paground?
Vari pedyo nezvakaonekwa neveruzhinji. Tichitaura kubva sarudzo dzisati dzaitwa, nyaya dzemitemo, kuti pane mitemo yaisa pavanhu rusununguko rwekuti vagone kuita sarudzo yavo zvakasununguka. Pane nyaya yekuti makurukota kana kuti vaishandira SADC kuti vanga vakamira sei, havana kwavakarerekera here kana kune kwavakarerekera. Ini nyaya yavabata
vachipendera gwaro ravo vapavo kurudziro muchirungu voti marecommendations. Munoona achitambirika here muZimbabwe zvichizoshandiswawo musarudzo dzinotevera?
Marecommendations avapa kana kuti zvavari kuti vanoshuvira kuona zvichishanduka pasarudzo dzinotevera. Hapana chitsva chavari kutaura, ndizvo zvinhu zvaingonyorwawo nevamwe vaiongorora sarudzo. Kubva handisi kuona zvavakurudzira sekuti ndo zvichaitika, nekuti semukutaura kwakamboitwa naprofesa Jonathan Moyo Mwashuro, hakuna vanotonga vangaite shanduko inoita kuti vabude mumasimba.
Nyanzo munyadzo zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare muSouth Africa naIvans Zinengawo Studio 7. Kune vakawanda vanoti vechidiki vari kusiiwa nevabereki vavo munyika ivo vachienda kunotsvaga maforo manyoro kune dzimwe nyika vari kusara vachiita unhubu hwakanyanya. Asi vamwe ndo vanoti vamwe vana vane vabereki vari munyika vari kungoitawo mombe dzemashanga. Tobias Mudzingwa anoti panyaya iyi ari muHarare.
Mumwe wechidiki anogara kuGreendale muHarare tichaona mubvuiwa anopupura kuti vechidiki vakawanda vanosara vega vabereki kana vaenda mhiri kwemakungwa vanoita zveundururani.
Takatarisa chikomana chimwe chatinoziva chakasiyirwa imba muno muGreendale nevabereki vacho vachinge vaenda kunoshava kumhiri kwemakungwa. Chakanga choshandisa musha uyu kuunza mabhururu kuti vange vachinwa nekufara vachiita zvose zvavanofunga kuti zvingaitike pano pasi. Iyi inyaya kuti panenge pasina mukuru ari kupa tsudzo kuti aiwa mwanangu apa waakorasika.
Mudzimai wechidiki wemuHarare Muzvare Kelly Manjeya anoti vabereki vari kunze kwenyika ndivo vari kukonzeresa dambudziko iri.
Kazhinji kacho tinoona kuti mubereki anofunga kuti anokwanisa kukombanzeta rudo nemari. Izvo zvinoita kuti mubereki atumire mwana mari zhinji imwe isingatomboendera nezera rake isina ine supervision yekuti anoshandisa zvaanoda. Izvi zvinopa mubereki satisfaction yekuti ati inini ndiri kuchengeta mwana wangu. Asi pane zvinhu zvizhinji zvaanenge asingaise into perspective zvinogona kuvheringa mwana wayo. Zvakaita sokuti mwana akapuwa mari zhinji zvinoita kuti mwana apateke into my legal activities akaita semadrugs, maparties ari unsupervised.
Asi anozviramba izvi mumwe wechidiki kuda kwacho munjoma ari kushandira kunyika yeCanada.
Iye mubereki wanenge achifunga zvakare kuti vepedyo vandakasiya ndati vanditarisirewo mwana vaya vari kutarisa mwana kuti ari right here. Izvo vaya vari uko nyango vakaona chakaipa havachaudzi hama yavo nenyaya zvakare yekurwadziwa nejealousy reukama paushamwari. Havachaudzi mwo wako kuti aiwa mwana kuno akupindana nechakaipa vakungoti aiwa ndivo vakazviita vakaendere vakasiya mwana wavo isi hatingavatarisiri. Ndo panobva dambudziko rese iri.
Vamwe vana vari kusara munyika ava vabereki vachienda kunoshava kumarimuka kunze kwenyika vanonzi vanosara vachishandisa dzimba dzevabereki kuita mitambo yakafanana neyekuita bonde vakawanda pamwe chete kana kuti masex parties pamwe chete nekutengesa nekutora zvinodhaka. VaWilson Box mukuru wesangano rinobatsira kusiya zvinodhaka reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network vanoti sungawirirano iripo pakati pekutorwa kwezvinodhaka nevechidiki vane vabereki vari mhiri kwemakungwa.
Kuno kuZimbabwe tine nzvimbo dzakati kuti dzavhurwa dzemafaro. Saka kana mwana asina mubereki kana kuti munhu anokwanisa kumuongorora kuti ari kuita nezvei uyezve mwana aine for example $200 muhomwe mwana iye anoita chipoko chaicho nekuti anenge ane yatinoti freedom yakawandisa. Saka vazhinji vacho vari kuwanikwa vachipinda mune zvinodhaka, vamwe vacho vari kupinda vachiwanikwa zvikare mijawo yemotokari iyo vanenge vakaita vakadhakwa.
Vanoongorora magariro evanhu uye vari mukuru wesangano reFemale Students Network Muzvare Evanice Munando vanoti honzeri yedambudziko iri haifaniri kuonekwa sevabereki chete asi vana vacho vari kuita misikanzwa iyi.
Asi zvazhinjiwo zvimwe zvinoendera nevana vacho kuti vana vakambenge vakakudzwa sei. Nekuti mwana kana akarerwa zvakanaka chero mubereki akasavapo, mwana anogarika naye, mwana uyu anokwanisa kutodi kutoita zveupenyu hwake zvakanaka. Tongoda kupa mucherechedzo kuti kunyangwe nherera dziya dzinokwanisawo futi kutorarama.
Imwe ongororo yakaitwa nebazi rezveutano nemasangano eUnited Nations anoti UNICEF neUNESCO yakabudisawo pachena kuti nyaya yevabereki vari kuenda kunze vachisiya vana vavo mumaoko evanhu vasinganyatsogona kuvachengeta iri kupa kuti vamwe vana ava vagume vaita pamuviri kushandisa zvinodhaka nezvimwe. Rimwe sangano rinonzi Zvandiri rakabudisawo ongororo inoratidza kuti nhumbu dziri kubatwa nevanasikana vari pasi pemakore gumi nemapfumbamwe zvinova zvikamu makumi mapfumbamwe nemashanu kubva muzana kana kuti 95% dzinenge dzisina kurongwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations Security Council inoti iri kushushikana zvikuru nekurwisana kunotyisa pakati pehurumende Democratic Republic of Congo nevakaipandukira veM23 muguta reGoma. Mauto eDRC aendeswa kunochengetedza maofisi eUnited Nations nemizinda yedzimwe nyika mushure mekunge vanhu vaenda kunoratidzira vachivapomera mhosva yekutsigira chikwata cheM23. Mukinshasa zvikoro zvevekunze zvavharwa pamwe nezvimwe zvitoro zvakawanda. M23 yakatora dunhu reNorth Kivu. United Nations ine mauto emuDRC anonzi nevanhu atadza kumisa hondo. Nhasi nhaurirano dzekuedza kubuda nechebvumirano cherunyararo chekumbomisa hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas dziri kutarisirwa kuenderera mberi. Nhaurirano idzi dziri kuitirwa muCairo uye dziri kupindwa neveAmerica, Egypt, Israel neQatar. Hapana kunyatsowirirana pakati peIsrael neHamas kuti hondo iyi imire. Nyika dzakaita seAmerica neEgypt dzave kutyira kuti danho reIsrael rekuda kurwisa dhorobha reRafah riri pamuganhu neEgypt richapa kuti mudunhu muve nekusagadzikana kwakanyanya. Egypt iri kutyira kuti vanhu vachatiza muGaza vachanopotera munyika iye. Musangano wepagore wakanangana nekutarisa mamiriro anofanira kunge akaita upfumi hwenyika mugore rino ra2024 weEconomic and Business Outlook Symposium uyo unoitwa nevemabhizimusi veConfederation of Zimbabwe Industries wanga wakatarisirwa nemusi wechina svondo rino muHarare unonzi waendeswa mberi pachimirirwa kuti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe ritange raparura urongwa hwaro hwemari hwegore rino kana kuti Monetary Policy Statement. Musangano uyu unobatanidza nyanzvi dzezveupfumi, vemabhizimusi, vemapazi ehurumende pamwe nevebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti musangano uyu wakakosha zvikuru sezvo uchiunganidza mapoka ose akakosha munyaya dzezveupfumi munyika.
I think the opportunity yekuti pawe nekutaurirana mairirano nemareforms especially around nyaya dzecurrency dziri kutaurwa hurumende ine zvairi kuronga maringe nenyaya yecurrency macurrency reforms. Saka I think musangano uyu unoita zvakare kuti veindustry uyo mascholars nevamwe vakazvimirira vange vachikwanisa kuitawo contribute towards debate iroro. Kuitira kuti hurumende painozoita come up with a position at least pane paine buy-in nerutsigiro rwakasimba.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira muzvare Happiness Zengeni vanoti pari zvino munhu wese akatarisirawo kubva kuRBZ
kuti rive rinokwanisa kubuditsa zvinhu zvavangakwanise kuti vasapote kana kuti vastabilize mari yenyika. Taona pamakore paiteseta traya vaedza zvose zvavanogona kuti vakwanise kuti mari yenyika irambe ive ine value but zvose zvakanganisika zvose zvinongoshanda nguva pfupi.
Muzvina bhizimusi uye vakambotungamira sangano reCZI Dr. Callisto Jokonya vanoti chiri kunyanya kuchemedza vemabhizimusi pari zvino mutengo wedhora rekuAmerica pamisika.
Chikuru chatiri kutarisira sevanhu veindustry nezvinhu zvatinoda kutaura pamusoro pazvo zvekuti nyaya yeexchange rate ndo yanyanya kunetsa muno muZimbabwe. Zviri kureva kuti mapurisa aiswa akawanda asi mapurisa wekuti exchange rate imire zvakarurama munyika haasi kubatsira. Saka chikuru chatotarisira nezvainu zvekuti vachauya nenzira yavane vatirongera yokuti exchange rate voimaneja sei nyika yose. Izvozvo ndozvinhu zvakanyanya kukosha nokuti kana tikasango manager achiita exchange rate zvinhu zvakaita mitengo inoramba ichingokwira nokuti dhora redu romuZimbabwe rinenge richingodonha zuva nezuva. Saka izvo ndozvinonyanya kutibata savanhu vemabhizimisi
Dr. Jokonya wanodzoka vachiti zvakakosha kuti vemabhizimusi vatange vanzwa kuzviri kuRBZ kuitira kupedza pfungwa yekufungirana kuti pane vari kukanganisa upfumi hwenyika kana kuita inganzi pachirungu sabotage. Musangano wemabhizimusi uyu uri kurongwa panguva iyo hurumende iri kuti iri kutora matanho ekudzikamisa upfumi hwenyika uhwo huri kuramba huchiondomoka zvisina mukare akamboona. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvebhiri rekubatsira nyika dzinotyidzana neAmerica. Mushure memwedzi yakawanda pachiitwa gakava, dare reSenate muAmerica razopasisa bhiri remari inodarika madhora makumi mapfumbamwe nemashanu emabhiriyoni kana kuti $95.3 billion yekubatsira Ukraine, Israel neTaiwan. Asi kuti bhiri rive mutemo pachine makata sezvo dare reHouse of Representatives rinofanira kutambira bhiri iri risiri kuwirirana. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka Wande weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vati Muringai.
Maonero andokuita ndeyekuti kubatsirwa kuri kuitwa Israel ndokuita kuti pamwe hondo yacho inge ichidzikira neyekuUkraine kuti ichisvika kumapeto.
Munoona sekuti bhiri iri rinobatsira mukupedza hondo dziri kuUkraine nehondo pakati peIsrael neHamas, sei muchidaro?
Ndirikudaro nekuti kana vanhu vachifila kuti vari secure and superior kunoita kamwe ka security kengoti aiwa no. Hatichavi nehanga yekuda kungoramba tichingorwa chete, nokuti vari kuzivawo kuti mari dzacho dzavari kusapotwa nadzo dzinenge dzaakunetsa kubuda.
Ko sei zvakatora nguva yekuti masenators mudare resenate vabvumirane pabhiri iri? Chii chakanga chichinetsa?
Nyaya inonetsa especially takuenda kusarudzo sezvo zvakuitika muno muAmerica ndezvekuti vanhu havachavhoti zvinenge zvakanangana nekuti vabatsire nyika dzavanenge vachida kubatsira sengana Ukraine na Israel, asi vanenge vakutarisa chi population dzavo dzinovasapota kuti vachange vachivasapota here musarudzo patinosvika muna November. Ndosaka kwanga kune mhirizhonga yese nekusawirirana.
Ko iko zvinezvi bhiri iri rinonzi ranangavo kuHouse of Representatives, munoona richinobuda zvakanaka?
Kunenge kwane pressure, asi tinoziva kuti iye Mike Johnson mutauri wekucongress akataura kuti hanzi bhiri racho is dead on arrival, kuti havasitombori consider kana one day. Asi nekuda kwekumira kwakaita zvinhu kuIsrael nekuUkraine, tofunga kuchava nepressure yakaoma nezvandataura zvesarudzo riri kuuya. Asi ikabudira bhiri tinoziva kuti aiwa, tofunga vaBiden vanenge vakutodzokera for a second term.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Handiti maiinda muchiti Zano Chiororo. Zano Chiororo ndochiororo chachisi. Maakudzingwa pamunogara hamusati mapuwa kwokuenda. Siya nzvimbo dzamadzitateguru enyu. Ndochiororo chacho chinoitika every after election. Kuti maZimbabweans hatidzidzi, hationi, ndo zvinoitika after every election. After every 5 years vanhu vanodzingwa mumapurazi vanenge rapuwa vaMr Ningi, Comrade Ningi. Saka vanhu ngavadzidzi.
Hurumende yeZanupiri zvairi kuita inoratidza kuti haina kuvhotirwa nevanhu posi, inoratidza kuti yakambumbuka zvikuru. Kumbuka kwayo kutoratidza kuti vanhu havana kuivhotera. Dayanga ikavhotirwa nevanhu haizaidzinga vanhu vari kumaruva. Kokumaruva kwacho kwairi kudzinga vanhu ichibvisa vanhu mudzimba. Nekuda kuti vanhu vavo vagare pai, vanhu ivavo vada kuti vatambure vagare pai, inoziva kuti vanhu ivavo havaina kuvavhotera. Dai vanhu vekumaruva kumasvingo vanga vavhotera ZANUPF, vanga vasingadzingi vanhu vekumaruva vakavhotera ZANUPF. Rokudzingwa sei mukavasina kwekuenda kuchimidzira kupiefu yakabirira dai chinhu chiri pachena.
Asi tinorwadziwane zviri kuita hurumende mukati menyika ino. Vachena vanotorerwa munda, vatema izvozvi vakutorerwazve munda pavagiri izvozvi vatema izvozvi. Saka hatizi kuti vanhu vakarwirei munyika. Musunungurwa wavo hatizi kuti vakarwirei. Triangle iminda yevachena zviri nani. Vakatorawo zviminda yeshuga ikapuwa masetrust ikagona kurima nzipe dzacho. Hapana zvekuoneka. Munyika munomu angova madhaka nana. Munhu kubika chingwa chedhaka ndizvo zviri kuitwa muno munyika.
Ini ndiri kuda kubvunza hurumende kuti zvairi kuita zvekuputsira vanhu dzimba idzi zvakanaka here? Number one. Number two, muri yeZimbabwe muri kuzviona here kuti zviri kuitwa nehurumende zvekuti putsira dzimba inzira yekuti tisidzira nayo kuti pamaelections ari kuuya muna June tivhotere iyo ZANU-PF? Ngatisatye ngekuti kwaakuedza. Ngatisatye kwaakuedza. Vasiyei vaite zvavari kuita ndokwekupedzisiraka.
Masera sei pastudio 7 masera sei. Nai varume, zvino mari yacho ingagara sei munyika kana munhu achingoti pano napano wabuda musono wanga ari kuBotswana? Imari dziri kubuda idzi dzivachifly nendege. Nhasi vabuda vaenda kuDubai. Mukatarisa pari kubuda mamillions nemamillions nekuda kwenyaya yekufamba iyo maup and down nezvimwe zvinhu zvokutiwo munogona kuatenda musangano muri paindaneti. Hazvikurambidzwi izvozvo kutani kuti murambe mongobudisa mari nekubudisa matorera masei iko zvino muzvipatara muna mushonga. Muzvikoro yamujamu maticha havasi kuhora, vashandi vehurumende havasi kuhora. But mungurama mongoita maup and down. Zvimwe zvodawo kuti vanhu munyatsofunga kwete kungoma nyidzana nekuti nyika yenyu kusaidi kufamba zvakanaka.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirei mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Tinodzokorora zvakare namba +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Vamwe vachiti vezvematongerwo enyika havasi kubuda negwara rakajeka pakuti vanotonga sei. Tichanzwawo kubva kune vechidiki nezvavari kuita kubatsira kugadzirira remangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisei WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanenge vachida kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisa yanoti 909am 4930 1380 ne15460 kHz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekutepfenyura paredhiyo paine kurudziro yekuti vakazvimirira vapiwo marezinesi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kudzikamisa upfumi hwenyika kunoda kuzvipira kwete kungotaura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichitimurira zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alinga lichona njani izulukanda bahola mukela ngenjabulo emfakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 13 Nhlolanja 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. EZimbabwe lamuhla limanyane lamanye amazwe ukunanza usuku lomisakazo olwe World Radio Day. Kulabanye abakhonona ukuba uhulumende akanikeze amankampani azimeleyo amalicense okusakaza.
Umongameli uyabe ekhuluma ephethe ama report lama statistics abe ewaphiwe yilabo abengatsha ezikhangela ngokudla ugatsha lwezokulima.
Amapolisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezine 3775 abetheswa icala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Kule mibiko ethi abatsha abaningi eZimbabwe abanabazali abasebenza phandle kwelizwe sebengamahlongandlebe ngenxa yemali abayithunyezelwa ngabazali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usenelise ukuthuthukisa umnotho welizwe selukhe wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018 lanxa kulezijeziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe ngamazwe aphetsheya ezibangela ukuthi ilizwe lingenelisi ukuboleka imali eneleyo emabhanga omhlaba. Umongameli Mnangagwa bekhuluma amazwi lalamuhla emhlanganweni osaqhubeka eDubai lapho okuthe gwaqa amazwe ehlukeneyo ingcwethi lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kucutshungulwa ukuphathelane lokuguquka komkhathi ezokulima lekusasa yamazwe la. Uqhubeke wathi eZimbabwe selilokudla okweneleyo njalo ngelinye lamazwe amabili kuphela elizilimela ingqoloyi okusezingeni eliphezulu osekubangele ukuthi lenelise ukuthengisela amanye amazwe kube lemisebenzi eminingi njalo impilo yabanengi emaphandleni ibe ngcono. Ukuhlaziya lolu daba lokunye ukukhulunywa ngumongameli Mnangagwa usithandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxa lomnumzana Angliston Sibanda ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso ye Green Africa Technologies.
Singakhonona sikhulume into eziningi siphikisane ukuthi jezo zenotho zikhona kumbe kazikho, kodwa singakhohlwa ukuthi ngomnyaka ngo-2021 isithunywa se-United Nations Special Rapporteur okuthiwa ngu-Alena Dohan wabhala umbiko i-report eyakhuluma yabeka kwacaca ukuthi izijezo zenotho ezethulelwa eZimbabwe ziphambanisa njani ezomnotho weZimbabwe. Akula lizwe eselike lathuthuka lingaphansi kwezijezo zomnotho. Lesotho wonke amazwe axabana lelizwe leMelika leNgilandi amazwe angasentshona angasentshonalanga afaka izijeziso zenotho ziyabe zisenzela ukuthi imkhonomi ozomnotho zingaqhubekeli phambili lelo lizwe lehluleke ukuqhubeka bese kusithi abantu babe sebevuka bakwenzekele umvuko kwenzeke umvukela abantu bagenqula uhulumende kusukusela ngomnyaka ka-2001 kuze kube namhlanje iZimbabwe ibilokhu ingaphansi kwejeziso zomnotho lezo kujongwe ukuthi ngoba ibandla leZANU-PF lanza uhlelo lokuthathela abelungu umhlabathi kanti njalo abantu suka sikhohle ukuthi impi yenkululeko yalwelwa ukuthi abantu bathathe umhlabathi so nxa kungabale ama-sanctions i-corruption iyangezeleleka kungaphinda kube le-climate change ukuhlupheka kwabantu makhaza kuyangezeleleka
kodwa uyavumelana laye yini umongameli Mnangagwa ukuthi eZimbabwe selilokudla okweneleyo njalo impilo yabantu emaphandleni isithuthukile
angithi nxa kuma platform manje akekho umongameli welizwe nyake ngimuzwe ekhuluma ukuthi elizweni lami kunzima kunje so yena umongameli uyabe ekhuluma ephethe ama report lama statistics abe ewaphiwe yilabo abengatsha ezithile ezikhangela ngokudla lengatsha ugatsha lwezokulima yibo ababe bemnike engithi mina ngama statistics lawo awasebenzisayo kodwa kwesikhathi uthola ukuthi emaphandleni abantu khona okukhulumayo emaphandleni kakwenzakali kangako ngenxa yokuthi information ecorrect iyabe ingafikanga kuye kubese sithola ukuthi kuthiwa kule report ethiwa eZimbabwe Vulnerability Assessment yakhipha ukuthi abantu abaningi bayalamba kakhulu eZimbabwe so kuthatha ukuthi kube le synchronization eyochwayisiso locubungulo lonalolo olwenhlanganiso ezizimeleyo kanye lo lukahulumende ukwenzela ukuthi imbiko efika kumongameli ibe imbiko eqondileyo so yini uhlupho lukhona kodwa ke i-climate change ukuguquka kwezomkhathi kuphambanisa kakhulu inhlelo zokulima emaphandleni lo nyaka kawukhanya kukhanya ngani izulu nje kalikho sokuthile emasimini indlala izabharha sokuqakathekile ukuthi ngabe kuyabanjiswana kulwisane lokuguquka komomo womkhathi lowo udlalwa abantu bafunde indlela zokulima ezintsha okuthiwa i-adaptation ukuze sisanelise ukuthi lanxa kunje sithole okokudla
lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo Amapolisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezine 3775 abetheswa icala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezigoqela eGwanda, eMaswingo, Karoi laseChipinge osekusolwe kakhulu zinhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu. Bathi njalo asebetholakala belecala imthethwandaba bafika phose inkulungwane 985. Uhulumende uxotsha abantu laba emizini yabo esithi bazihlalisa kumbe bahlaliswa izigilamkhuba ngaphandle komthetho ngesikhathi sokwabiwa kutsha komhlabathi othathelwa abalimi abamhlophe. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isithumele amagqwetha endaweni ukuyaphathisa abantu laba lokuphikisa ukududulwa kwabo. Sixoxe uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo nobhala jikelele wenye inhlanganiso ezisola lolu hlelo eye ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyadanisa okwenziwa ngohulumende ukubana ahlukuluze abantu bakhe ngalesi sikhathi izulu lisiyena izikolo zivuliwe ukuthi kuthiwa abantu banikezwa 48 hours ukuthi besuke bona bababona besakha ilizwe balibulele uma usithi umuntu odeseyakhile uma ukhangele impikitsha imizi edilizwayo kuyadanisa ngoba kuyabe sokubonisa ukuthi umuntu odetshiye eyakhele abantwana abantwana basala besedukweni ngibona ngazathi lokho kutshengiswa i-insensitiveness yabantu abaphethe umramba thina number 2
kodwa uhulumende uthi abantu laba bahlezi ngaphandle komthetho yikho nje ebadudula ebaxotsha kulezi ndawo
abantu laba abanye bebethela ekhansilini abantu laba bebevota so uhulumende bekwazi ukuthi abantu laba bahlezi endaweni zonezi asikhulumi ngabantu abaleviki asikhulumi ngabantu abakhaya sikhuluma ngabantu abaleminyaka edlula 20 abalabo 15 30 years behlezi lapho so uhulumende ngoba abantu laba sebemvotele yikho sebaxotsha kabadingele indawo ngoba uhulumende uthi akuzange umuntu esuswe endaweni kungalandawo lapha yakhona umbuzo vele wona okhona yokuthi kade wabekelelani in the first place besakha endaweni yonalezi uma kuyikuthi indawo leyo ingafanelanga so mbona ngazathi kuyikuxhwala kuyikuganga okwenziwa ngohulumende akulavunti ukuthi izikolo zivuliwe kathesi uma ubasusa abantwana bona labo ususa abazali babo abantwana uthi baye ngabo
lina njengenhlanganiso yamalungelo kukhona yini elikwenzayo ukuphathisa abantu labo
eqinisweni bekungekho kodwa sesikwenzile kodwa besicabanga nje sike sahlala saxoxisana labanye abafowethu ukuthi uhulumende kube kuqakathekile ukuthi kuhanjiswe emthethweni ukuze into leyi imiswe awuxothi bantu bathathu badudule ungabanikanga indawo zokuthi beyihlala so lokho sizazama ukuthi sixoxisane singaba lempumela yokuthi senze njani sizakuhlangana lamagqwetha ukuze kumiswe lento
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso ye ibheju likaZulu ubexoxa icingweni leStudio 7 umphathintambo kahulumende obona ngezomhlabathi lokulima umnumzana Anxious Masuka ubengabambeke ecingweni kodwa umsekeli wakhe umnumzana Davis Marapira uthi uhulumende akabuyele emuva ngalolu hlelo Abantu abaningi abalabazali abasebenza phandle kwelizwe bathiwa sebengamahlungandlebe ngenxa yemali abayithunyelwa ngabazali abanye bayisebenzisa ukuya emacansini ukuthatha izidakamizwa lokunye kube njalo labayiphatha ngemfanelo uTobias Mudzingwa usethulela loludaba eseHarare
Iningi labasakhulayo asebexhwalile babikwa beyibo abaqhuba imicimbi lapho okunathwa khona utshwala kuthathwe izidakamizwa kanye lokuphatheka kwezocansi bebaningi abizwa ngokuthi ngamavuzu kumbe sex parties. Omunye osakhulayo osebenza labatsha elobhengula youth center kobulawayo uQueen Phiri uthi liqiniso ukuthi bakhona abasakhulayo asebeyizigilamkhuba abasebenzisa buchapa imali ethunyezwa ngabazali babo.
Mlongani wami mina olabazali bakhe abasedaspora. And impilo ayiphilayo ngeyokuthi every weekend uyabe out lasendlini uya host ama parties and akula muntu umuntu omdala omkhangeleyo akula muntu oyabe emtshela ukwenza so vele umuntu onjalo akumelanga kanjani aphiwe imali kare sivele technology si advanced and abazali kungcono nxa kuyikuthi imali yeschool fees efunakalayo konke khonokho ama grocery abefunakala Abazali bahle bafake lesi ku-account yesikolo nxa kuli grocery bethumeze kunjalo kuli grocery right imali ingabuyi direct to umntwana
uVigilia Magigwana ohlala eMpophoma kobulawayo uthi kuyethusa okwenziwa ngabanye abantwana abalabazali abasebenza phandle kwelizwe
ngaphakathi kulomntwana owagcina exoshwa esikolo ethinyezele imali bathunyezela ifoni ama-tablet esafika isamangalisa i-tablet umntwana lwana edownloada njengomntwana evelele lezi mali esakhiphile eziziningi edownloada izinto ezingayenziyo zihamba lazo sesikole tshona evukelisa abanye efihle ifoni leyani yazi yinto embi ukuthi umntwana abe le mali edlulisileyo
abasakhulayo laba benza amavuzu parties angelanhlonipho Kodwa uyakulandula lokhu omunye osakhulayo uBelieve Mthombeni olabazali abaleminyaka edlula emihlanu besebenza kweleBilitani.
Yebo bengabele khona abakwenzayo kodwa isikho sonke mina abanye abazali bakhatshana kodwa bangathumela imali ngisebenzisa indlela efaneleyo. Kuma mdala ochona imvelo ilihle khanyela ukuthi angiyenzi bulema yini. Kodwa lokho akusho ukuthi lana ngiyasela uyimali ukuzihlela phezulu.
Umnumzana Ndumiso Sibanda osebenza kwele South Africa uthi kuqakathekile ukuthi abasakhulayo abathunyelwa imali bayiphathe ngemfanelo.
Kuqakathekile ukuthi nabo laba abaseleyo xa sebethunyelwa ke izimali bazisebenzise ngendlela ezilobuntu, indlela ezakhayo, ukuze nalaba ababathumezela izimali bangaphatheki kabi ukuthi basebenza nzima besebenzela ukuthi abantwababo noma abafowabo badlalise izimali.
UDokotela Mbulisi Ndlovu ocubungula indaba zabasakhulayo njalo osebenza ekolitshini leLupane State University uthi ukutshabalala kwesiko lesintu ezimulini yikho sokudala uhlupho lolu ebantwaneni abaphiwa imali eningi ngabazali abasebenza kwamanye amazwe.
Kulokhuyana kwakukhona kudala ukuba le-extended family kwakusebenza ngoba kathesi asela ama-extended families umuntu lomuntu usebhekana lemuli yakhe kuphela. Akusela o-anti labomalume abaxwayisa abantwana. So mina nxa ngumzali ngingekho ekhaya ndidinga imali khona lephesheya, o-anti labomalume abaseleyo ngapha nabo bazihlalela abasabheka ukuthi abantu abambona banjani. So kuliqiniso sibili ukuthi hhayi abantwana laba basala bodwa kabanayo i-maturity yokuthi imali zonezo imali yona leyo enkulu abathunyela abazali bayo bayisebenzise njani.
Kulabadabuka eZimbabwe abasuka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni.
Ucwaningo olwenziwa yinhlanganiso ye-UNESCO le-UNICEF lwaveza ukuba abanye abantwana sebengamahlongandlebe ngenxa yokuthi abazali babo bahlala phandle kwelizwe. Lokhu kwenza ukuba benze umathanda. Kuleyinye njalo inhlanganiso ebona ngokwenzakala phakathi kukaZulu eZwandiri eyenza ucwaningo yathola ukuba isilinganiso sabantwanyana ababamba izisu bengawukhangelelanga sifika phose ikhulu elikhulwini 95%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
EZimbabwe lamuhla limanyane lamanye amazwe ukunanza usuku lwemisakazo olu-World Radio Day. Kulabanye abakhonona ukuba uhulumende akanikeze amankampani azimeleyo amalayisensi okusakaza, loba nje eziqhenya ngokuthi usenikeze imisakazo yezabelo ama-community radio stations amalayisensi amaningi. Iningi lalimisakazo ikhanya ingedlelana lohulumende. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu ekobulawayo.
EZimbabwe libambisane leMelika lenhlanganiso emisakazo yezabelo eZimbabwe Community Radio Stations ekunanzeni usuku olweWorld Radio Day. Umsakazi olodumo ozimele umnumzana John Masuku uyaluthakazelela usuku lolu loba ekhala ngokunikwa kwamacence nguhulumende.
Esikukhuthaza uhulumende ukuthi kahle anike wonke nje ama-community radio initiatives ama-license njalo abavumele ukuthi bafantise benze advertising ukuze nabo bathole imali yokuphathisa kwindleko zabo.
Obona ngokusebenza kwemisakazo yezabelo emisaZimbabwe, uNkosikazi Helen Sithole uthi abasuthiseki ngokoma kwesandla sikahulumende ekubapheni amacence lokuvula amagagasi.
Thina njenge-organization yemisa siyajabula njalo siyathokoza nge-licensing eyaphiwa ama-community radio stations. Ama-community radio stations lokusebenza zelana lawo ukubana sazise uZulu ngemthetho yalelilizwe efana le-Freedom of Information Act. Ayasiza njalo ukubana uZulu ohlala emaphandleni lapho okungelayo i-connectivity yama-mobile networks labo bathole izindaba ezingabasiza.
Iningi labantu emakhaya balalela imisakazo yamazwe angomakhelwane. Lokhu kuvezwa isakhamuzi senkayi eMbuma umnumzana Nkosi Khona Nkomo.
Ama-airwaves abambi, so kwezinye isikhathi even ukhuluma ngani ngama-TV, TV vele kayibambi kahle ukuthi sikhatshana lesento. So the thing is, ama-airwaves abambi kahle.
abantu abahlala emadolobheni labo bathi kwesinye isikhathi umsakazo we-ZBC awubambi kuhle bagcina bedanela ekubambeni imisakazo yaphandle kwelizwe etshiyeneyo egoqela iStudio 7. Isakhamuzi sakobulawa inkosikazi Lydia Ncube uthi ngabakuthakazeleli okwethulwa imisakazo yezabelo.
Thina lapha kobulawayo eZimbabwe siyabe sifuna ukuthi silalele lathi o-ZBC iZBC phela ilokuthi ibambe ingabambi umntwana akwanisa ukuthi abe le-exam yakhe ukuthi babizwa esikolo uminister of this ngubani minister of this ngubani uyabe sehluleka kakwanisi kakwazi ngoba sejale ukuthi SABC yiyo ebambayo i-TV yiyo ebambayo thina abama-locality awabani kweni ilokali iwe fanele ibe sibe yazi abantwana bebekwazi.
Imisakazo yezabelo ayithandanga ukukhuluma ngenhlupho ababhekane lazo bethi kungabathathisela izichenqe abalazo kodwa bakhangelele ukuba uhulumende athambise isandla sakhe ekubapheni izichenqe lokuvula amagagasi. Elemelika liqhube umhlangano namuhla wabakhangelane lokwethula okunenge ebulenjini owe-Creative Content Writers. Usuku lwalonyaka lunanzwa phansi kwesihloko esithi Radio a Century Informing, Entertaining and Educating. Imisakazo lokhu ithakazelelwa ngabanengi kakhulu emaphandleni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwezomnotho. Ucwaningo olwenziwe yiZimbabwe Statistics Agency ZimStat ngomnyaka ka-2017 lwaveza ukuba phakathi kwabantu bonke abasebenzayo abafika phose kuyisilinganiso sokulikhulu ekhulwini i-96% ngabathengisa emgwaqweni. Emhlabeni wonke jikelele, inhlanganiso ye-International Labour Organization yenze olunye njalo uphenyo olwaveza ukuba inani labantu abasebenzayo liphose lifike kwisilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lonkosazana Lorraine Ndlovu okhokhela inhlanganiso ye-StreetNet International njalo leye-Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations.
Impilo inzima kakhulu ebantwini abazisebenzela abanjengama street vendors abathengisayo emgwaqweni. Akula formula ukuthi umuntu ayenzani ukuthi asurvive. Yikho nje ukuthi umuntu ekuseni nsuku zonke uyavuka angena emgwaqweni ethandaza ukuthi uzaphuma ephethe imali ezamncedisa yena lemuli yakhe. So kubuhlungu sibili ukuphila lokusebenza njenge-street vendor. Ngoba omunye uzathi ethembile ukuthi namhlanje ake ngihambe emphethe okuncane kokuthi siye kudlala abantwana abesethelekile abapolice council bafike babuthe lokho akuthekisayo aluze umuntu wenkosi. So indlela yokuthi abantu baphile baya emgwaqweni ngoba kungela msebenzi. Kakho umuntu ofuna ukutshona egijima njengempunzi. Umuntu lo muntu ufuna isithunzi sakhe. Esokuba ngumuntu lesithunzi sakhe sokuthi ahlonipheke. Kodwa ngenxa yobunzima bempilo abantu bayathengisa emgwaqweni. Akulalutho oluningi abalutholayo ngalezo mpahla.
Ye, kule mthelo kumele bayihlawule phela ayamatheksi lapha. Manje bakubamba njani?
Kodwa kuyamangalisa ukuthi uzwe kuthiwa sebezathagethwa for i-tax. Kanti kuba lula ukuthi abantu bathekswe babhadale leyo mthelo ye-tax nxa kuyikuthi bakhelwe indawo ezokusebenzela. Because lokhu sikhuluma ukuthi akwakhiwa amamakhethi. Amamakhethi lapho kunamanzi khona, okuhlanzeke khona, okunama-toilets, okuzakwenza ukuthi labantu abafuna ukuthenga bayengena lapho. So amafitshane ekho engingakutsho ne-street vending eZimbabwe. Ku-street vending eZimbabwe vele kukompozile indlu kunzima. Yikugijima kuphela umuntu engazi ukuthi ngivuka nje ekuseni ngizabuya lani ntambama. Kumbe liyatshona ilanga ngiseselazo lezo mpahla zami engizithengisayo kumbe ziyabe sezithethwe. Zithathwa kunjalo kakho o-accountayo. Ukuthi lezi mpahla esizithetheyo zingaka njalo zizabuyela kubanikazi kumbe zibuyele kubanikazi. Akula muntu okwaziyo ukuthi kwenzakalani ngalezo mpahla.
Lo ke ngunkosazana Lorraine Ndlovu okhokhela inhlanganiso ye StreetNet International obixoxa icingweni le Studio 7 eseMorocco. Idale leSenate elemelika lize lapasisa umthetho wokuphathisa ele Ukraine kunye lele Israel ngemali edlula amadola angamabhiliyoni afika phose ikhulu $95 billion. Amalunga ebandla lama Republicans bebefuna ukuthi limali iye kwele Israel kuphela, kodwa amanye amalunga aleli bandla avota lamalunga ebandla lama Democrats ukuze umthetho upase. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Tim Moringai.
Hayi bile ngibona ngathi asokuza nceda ukuthi iIsrael Ukraine layo bathenge izinto ezizabanceda for their defense le protection yabo exactly for ilokho le Ukraine ngoba bebesengela izikhali for now, but ngathi asebencediwe.
Siyabona ukubana bakhona kade bengafuni ukuthi ele Ukraine lithole uncedo ikakhulu ama-Republicans. Ungathini wena lo?
Hayi, into yakhona ngoba sesihambe ekhethweni kwa-2024 ye-presidential election, siyakwazi ukuthi i-history kaZelensky lo-Trump ibingalunganga, and ukuthi iRussia inqotshwe i-Ukraine is a big win for uMnumzana Biden. So it's very, very crucial. Some Republicans, I don't think in the House are going to pass this vote, but kuSenate isipase.
Ye, manje nxa sikhangele khona okwenzakalayo khona le kwele Ukraine, ubona ungani imali le izaphathisa na ukuthi amabutho ele Ukraine anqobe awe Russia?
Yeah, vele yikho kade sesikubona in the past 3-4 months ukuthi iUkraine ibisitshaya insimbi basebethatha overback abo Crimea le Western Ukraine. So imali le ehambayo is actually going to be a morale booster, and batshintsha ugeneral wabo. So ngiyabona ukuthi kuyaba sekuleyo refreshing ideas ukuthi banqobe njani.
Ye, siyabona njalo ukubana izikhali ikakhulu ama missiles lamanye ama bomba bekusekuthiwa asesilela, ubona njani wena udaba lolu?
Okwakathese with all these armaments ngizwe uminister weGermany ekhuluma ukuthi hayi kumele bafake i-production 24 hours babancedi, and lapho sokubuyi khona imali I think basebele enough resources ezokuqeda isimpi.
Umnumzana Tim Moringai ngolandela izombusazwe wele Melika. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, semfake imessage yami khonapho kini, angazi ukuthi inkinga yini. Bengicela ubaba lo wathi ufuna umongameli we-MRP uMqondisi Moyo afike kubo khonale ewanki. So manje kasakhulumanga inamba zakhe zefoni kumbe ze-WhatsApp, so sicela afake inamba zakhe ze-WhatsApp kumbe ezefoni ukuze uMqondisi Moyo azazofika khonapho MRP.
Sanibonani, mina nginguThuba, nginguThuba Moyo. Mina ngikhulumela endabeni le eyaseGwanda ezisa ubuhlungu obungaka, okuxotshwa abantu ezindaweni, bechiselwa abantu izindlu. Abantu abakwezihlane nezami behlukane nezami bevotele elinye ibandla ababona lizabasiza. Awukhama ukuthi livotele izanu iqede lichisele izinto ilixotshe ezindaweni alilandawo zokuhlala abantu. After 2 years manje kuye makuvotwa liyaphinda futhi nibuyele kuzanu, livotele futhi kuzanu ibuye futhi nitshisele izinto. Nivotele tshintshanini, abantu zamani ukuthi nike nitshintshe. Hlukane nezami, izanu iyahluleka kudala, yahluleka kudala izame ukuthi uyenzela abantu izinto. Abantu bagcwele amazwe wonke bagijima bedinga imisebenzi ngapha langabantu lokho libhizi ngezanu. Hlukananani nezanu abantu, abantu kabahlukane nezanu bebe nethenje. Amanye amazwe ayabambisana ayatshintsha indawo yabo esebenze. Mina ke sekunibhizinisi ngezanu, ngezanu hlukanani nezanu abantu abadala, hlukanani nezanu.
Kanjani phana kwesitwendi? Ya mina ngembonge mina liyazibe ukukhuluma ngendaba leyi ezikolo eziphuma ku-0%.
ngithanda ukwelekelela khona phana ku-government. Ukubana i-government ngalesi sikhathi amabhizinisi abasakhangelanga ngisho indaba yesikole. Siyacela sinabaphathi asebele minyaka eminingi kakhulu ezindaweni ikikhangelisise lolu daba. Mina sekumathebelele lonke kodwa sikhathazekile. I-government isezi phezu kwezandla kulezi izindaba fundo. Siyacela elizame ukukhangela abantwana abafeyila. Amatisha kudala ayetshintshaniswa izindawo, umuntu ebemotsha endaweni. Hawu, ake lizame ukwenza ezinye izinto zichane.
Studio 7 injani? But sowathini iindaba zekuseni ngathi zisazizwa sela sibhale iindaba zekuseni? Sosenzakalani manje? Sokuthulisekile. Into yonke nje ezimbabhe yonke ele is nothing, it's useless. Whatever, noba yini xa ithithi yenza ayiphumeleli ngendlela ihambe right. Ayigcolisi kahle abantu, asikwazi ngathi ngenzakalani. Sekasibhalela manje iindaba zekuseni, manje senze njani? Nalezi ebulesithemu sozona ukusuka sisazithole, nezi meeting zika-9 ngezika-11 asizikaze sizizwe kwenzakala. Hayi, le nto yedoti le, asikwazi ngathi izimbabhe kade vele abantu bakhona kanjani kanje. Into zakhona zonke ziphumelela, zipasa, zihamba, everything.
Ngiyabonga, Studio 7 siyabingela. Wena angikheni sibanda, umhlaziwa Manga, umhlaziwa ezana. Kumele ube
iqolo isikhathi sesidliwe ngumangoye sesilugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.